mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 5 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vane coronavirus muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237.
Vatora hongu asi vatora zvisiri pamutemo, vatora zvokupaza ndo zvavatoita. Saka isu tatokatyamara kuti vamuonzora vanozviti ndiye muridzi wemutemo. Ari kuenda pamba pemunhu achinopinda zvisina mutemo, zvisina kana court order kana chii, vachinotyisidzira vanhu vanga varipo veMDC Alliance.
Bato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe rinotora Morgan Richard Tsvangirai House kubva mumaoko eMDC Alliance.
Vanotapa nhau vanobvumirwa zvikurusa nebumbiro redu kuti pavanoona hofisi yemutungamiri wenyika yatsaudzira kana kuti yafungirwa kuti yataudzira, vanobvumirwa zvikurusa nebumbiro kuti vatore mabhanokura avo vacherechedze, vavheneke, vaone kuti mufambiro wemutungamiri wenyika wakamira sei.
Umwe mutori wenhau anoti ave kutyira upenyu hwake mushure mekunge adonwa nezita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe 237. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevashanu nechirwere ichi nezuro mushure mekunge vadzoka munyika kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nemumwe 31. Zvichakadaro, veAfrica Centers for Disease Control and Prevention vanoti huwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muAfrica hwadarika zviuruzana nemakumi matanhatu nematatu 163,000. Vapora vachidarika zviuru makumi manomwe nemanomwe 70,000. Vashaya vari zviuru zvina nemazana matanhatu ane gumi nemumwe kana kuti 4,611. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana mashanu kana kuti 6.5 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemasere 388,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere 2.8 million. Shoko watiri kutambira anoti bato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe rakatora muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House muHarare nezuro Maneru. Zvichitevera gwaro rakabudiswa pasocial media richinzi ranyorwa nemunyore mukuru weMDCT vaDouglas Monzora richiti bato ravo rakange ratora Morgan Richard Tsvangirai House kubva kuMDC Alliance. Munyori weMDC Alliance vaCharlton Wende vakati hapana zvakadaro zvakange zvaitika. Chinguva chimwe chetecho, vanoona nezvokufambiswa kwemabasa eMDCT mudunhu reHarare vaRhino Mashaya vakaudza Studio 7 kuti bato ravo rakange ratora muzinda uyu, vachiti vanochengetedza muzinda uyu vakavatambidza makii emuzinda uyu, vachiti vaNelson Chamisa havasisiri mutungamiri wavo. taedza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora asi havana kudaira nhare mbozha yavo pese pataedza kuvabata. Tichienda pamhepo taedzavo kubata vakuru muMDC Alliance tikatadza asi sachigaro weMDC Alliance budunhu reNorth America vatawanda dzokora vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti muzvare Tokozani kupe nebato ravo vakatora muzinda uyu Maneru. Vachiti uku kunongove kutanga kwenyaya ichanyadzisa vanhu vanoda kutora zvinhu zvomusangano wevanhu vachizvipa kuZANU PF.
Pane chokwadi chisina kunyatsozara, vatora hongu asi vatora zvisiri pamutemo, vatora zvekupaza ndozvavatoita. Saka isu tatokatyamara kuti vamuonzora vanozviti ndiye muridzi wemutemo ari kuenda pamba pemunhu achinopinda zvisina mutemo, zvisina kana court order kana chii, vachinotyisidzira vanhu vanga varipo veMDC Alliance. Saka tikutotyona zveizvozvo, asi tatongotaura isu ndechekuti haukwanise kudya zvevapfupi nekureba. Harvest House ichadzokera kuvaridzi vayo vanova ndivo veMDC Alliance.
Saka pari zvino imimi nebato renyu muchaibata sei nyaya iyi?
Ndo zvandiri kutaura kuti kungoita kwevanhu varikuda kukambira masimba, varikuda kukambira mapropertis, vada kukambira zvisiri zvavo. Asi chatinoziva isu vekuMDC Alliance ndekuti ndechekuti tiri vanhu vemutemo, tiri vanhu vanoremekedza mutemo. Saka tichaita zvatinogona kuita kuti titore Harvest House idzoke kwatiri. Haina kumbobvira yaenda nekuti vanhu vanayo vakaisainira anonzi matrustees vari kuziva kwavari vakamira zvisina mukara akamboona naPresident Chamisa. Saka zviri kuitwa navamonzora izvi kungotyora mutemo chete. Chandida kungoudza vana veZimbabwe ndechekuti kukuru kunzi vapaza Harvest House vakaitora, vachatora vachapaza here mwoyo yevanhu 10 million vanofarira nekusapota President Chamisa kuti vabvisemo mavatore mwoyo wavo utange kufarira Monzora kana kufarira Maikupe? Izvozvo hazvigone. Havabvise zvatiinazvo muhana dzedu kuti titange kuvasapota.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reMDCT mudunhu reHarare vaRhino Mashaya vaudza umwe wedu Gibbs Dube kuti bato ravo ratora muzinda uyu zviri nyore nekuti vanhu vanga vakachengetedza muzinda uyu vabva vangovapa makii emuzinda uyu vachiti kwai vachamisa havasisiri mutungamiri wavo. Mune chokwadi here mumashoko aya?
Ndo nhema dzatiri kutaura idzodzo. Hakuna zvakadaro zvaitika. Dai vanga vachitora zviri pamutemo zvanyorwa panhema dzabudiswa navamonzora pachitsamba chavanga vakagara vakagadzirira kare chavaisa musocial media vachiti vaenda vakanotora Harvest House zviri pamutemo zviri kuwirirana. Vanhu vanoita zvekuwirirana vanoita zvechikunda mwoyo sei vachipinda mumba yevamwe pakati peusiku, vadii kuzviita masikati kwakachena. Ndopaunongoona kuti pane zviri kutoitika ipapa. Izvozvi pandiri kupinda mumba ndiri kutonzwa kuti mapurisa nemasoja vazara paHarvest House vakutobatsira vanhu vamonzora kuti varambe vari paHarvest House. Saka ndopaunongoona kuti pane ruoko ruri kumashure uku ruri kuita kuti muMDC Alliance muite nyonganyonga. Asi tinoramba tichitaura isu kuti zvinhu izvi ndezvevanhu. Harvest House ndeyevanhu. Struggle iri kuitika muZimbabwe ndeyevanhu, iri mumaoko evanhu. Vanhu vose vari kuziva pavakavhotera. Saka izvo kuti vatora Harvest House kana vachazodii hazvichinje mwoyo yevanhu.
Avo vange vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare muno muAmerica neStudio 7. Hurumende yazivisa kuti kutangidza nhasi chishanu mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa. mugwaro raparadzirwa nezimbabwe energy regulatory authority diesel richange rave kuita $25 per liter ukuwo petrol ichiita $29 per liter sangano rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha rezimbabwe passengers association rinoti hurumende iri kuramba ichiomesera vanhu vari pakati pekunetseka Mutungamiri we Passenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vaudza Studio 7 kuti izvi zvichaomera veruzhinji pamwe chete neavo vanorarama nebasa remabhazi nemichovha. VaGoliath vanoti hurumende inoramba ichikwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari asi mafuta acho asingawanikwe.
Kukwira kwemafuta edzimotikari kunyanyisa diesel nepetrol zvinoreva kuomerwa kweveruzhinji isu povhu. Zvinhu zvichatomera nekuti zvichapusha mapurisi ese kuti anga achikwira. Kwese kwatinotenga chinhu chese tichakwira nekuti kukwira kwemafuta edzimotikari kunopusha zvinhu zvese kuti mitengo ikwire iende pamusoro isu veruzhinji tigoomerwa dai yaikwira ichiwanika iri kukwira isingawanike pese pari kungokwira mafuta edzimotikari fuel yacho haisi kuwanika inongoramba iri shoma yakashomeka ichiwanikwa pablack market imwe yacho izvi zvinorwadza zvikuru kune povhu isu veruzhinji nekuti kuchakonzera matambudziko akanyanya kunyanyisa isu tinokwira mabhazi nemuchovha uye zvekare tichikwira motikari dzimwewo dzatinoti mapuraivheti zvichareva kuti dzichakwirawo zvakare
imimi sesangano rinomirira vanoshandisa michovha nemabhazi moita sei nenyaya iyi sezvo muchigara muchitaura kuti munoda kuona kuti vanoshandisa mabhazi nemichovha vanochengetedzwa uyezve kuti havaomeserwi
chekuita hapana apa kana zvatingokwira zvatokwira zvese chekuita hapana nyange takataura ivo mabhazi atiri kupiwa nehurumende achangokwirawo zvakare haaramba akadaro nemutengo uyu tatifambeifambei achakwira nekuti ari kusubsidizwa nehurumende kuti tiakwira akachipa hurumende ichasvika ichisubsidiza mabhazi iyayo ndozvatinichada kuziva vanhu takaomerwa zvikuru munyika hamuna chikafu zvinhu zvakawanda zvakwira zvichareva kuti zvichakwira futi kechipiri zvinhu zvinongokwira svondo nesvondo pasina achikonzero kana kuti zviri kufamba sei zvichareva kuti kwese vanokwira michovha mabhazi zvinhu zvichangokwira zvinongoramba zvinongoita nguva diki diki zvoita kunge zvisakwira but kumedzisiro yacho zvinhu zvese zvichakwira mabhazi achakwira michovha ichakwira chikafu chiri kubva chatongokwira kutanga mangwana vanenge vava kutesa mitengo mutsva mushopu saka hapana chochoko chinomira ipapo isu chicharamba chichingotaura chete chingokurudzira hurumende kuti itarise kutambura kuri munyika kuti vanhu vari kutambura vanhu vari kuenda kubasa vamwe vanhu vakutosiya mabasa nekuda kweizvozvo zviri kuitika izvi
avo vange vari mutungamiri wepassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare nestudio 7 mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono anoti ave kutyira upenyu hwake mushure mukunge adonwa nezita nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanupf vapatrick chinamasa semumwe wevanhu vari kuburitsa mashoko enhema akanangana nokusvibisa zita remhuri yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura panhepfenyuro yezbc nezuro vachinamasa vakati bato ravo rezanupf riri kushushikana zvikuru nekutakwa kwavanoti kuri kuitwa mhuri yemutungamiri wenyika vakati vachingono rwendo rwuno vari kusvibisa mwanakomana wavamunangagwa uyo vasina kudoma nezita vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa nekukurumidza vachingono ndemumwe wevatori venhau vakaburitsa patwitter nyaya yekuti mwanakomana wavamunangagwa collins aive nechekuita nekambani ye Drugs International iyo inonzi yakange yapiwa zvisina kujeka basa rekuwanisa nyika zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kwecoronavirus kana kuti personal protective equipment. Asi vaCollins Mnangagwa vanonzi vakaramba kuti vane chekuita nekambani iyi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna vachinamasa sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Takundikana kubata vachingono kuti tinzwe divi ravo kunze pane zvavanyora paTwitter. Asi mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti Mr. Zimbabwe vatabani moyo vanoti sesangano vanoshishikana zvikuru nemashoko avachinamasa aya sezvo achionekwa sekuchidzira vatori venhau. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kadamiri weStudio 7.
Isu nesaZimbabwe tinotaura tichiti kana munhu ari mutungamiri wenyika anotariswa nechikamu kana kuti nepuranga manzi rakakwirira kudarika vamwe vose, nekuti anoita zvisharudzo dzine chekuita nemhuri yose yeZimbabwe. Mubatiro waanoita basa ari muhofisi yenyika yeZimbabwe semutungamiriri unotarisiswa zvikuru nevemapepa nhau, nevemadandemutande, nevetereviziyoni, nezvivhitivhiti, kuti uri pamusoro here pevamwe vose vanotungamirwa, zvikuru sapakuita nezveuori uyezve kuti kana zvichinge pane zvipomerwa zvokuti paitika zvipomerwa zveuori, vanhu veZimbabwe vane kodzero yekuziva kuti zvipomerwa izvi zvinosvika papi.
Ivo vanotapa nhau vane kodzero here yekutaurawo zvinenge zvichiitwa mumhuri yemutungamiri wenyika?
Vanotapa nhau vanobvumirwa zvikurusa nebumbiro redu kuti vapavanoona hofisi yemutungamiri wenyika yatsaudzira kana kuti yafungirwa kuti yatsaudzira, vanobvumirwa zvikurusa nebumbiro kuti vatore mabhanokura avo vacherechedze, vavheneke, vaone kuti mufambiro wemutungamiri wenyika wakamira sei. Kana vachinge vadaro, vemapato ezvematongerwo enyika havafaniri kushandisa mukana iwoyo kunge vachityidzira vanotapa nhau zvikurusa, nekuti mapato oga oga nevanovateerera vakatanga kudoma mazita evatapi venhau vachinge vachitaura kuti vari kurwisa mutungamiri webato ravo mune chinosvikamu mutungamiri wenyika yeZimbabwe, zvinotaridzira kuti panenge pane chitaridzo chikurusa chekuti pakutyidzirwa mutapi wenhau, kana kuti iro bato racho rine zvariri kuronga pamusoro pemutapi wenhau.
Imi sesangano zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nebato reZANU PF pane kuti vange vachitaura mutoro wenhau kana kutaura mashoko aya kuvatori venhau?
Isu semuZimbabwe tinoti vemapati ezvematongerwo enyika kana vasina kugutsikana nekufambiswa kwaitwa mashoko, vane nzira dzakawanda dzavanokwanisa kutaridza nhona idzi kuburikidza zvikurusa nekunyorera komishoni reZimbabwe Media Commission kana kuboka reZimbabwe Voluntary Media Council rinova iro rinobata nyaya idzi, rodzidzeya ropa zviga kune vatapi venhau kuti izvi ndo zvataona zvichinge zvaitika, kana kuti zviga kune bato rezvematongerwo enyika kuti izvi ndo zvataona zvichinge zvaitika. Kurudziro yedu ndeyekuti tifambe negwara rakadai, kwete kuchitora mutemo kuisa maoko avo wovhundutsira vatapi venhau, izvi hazvikurudzirwi.
Saka iro danho ratorwa neZANU PF pakudoma mutori wenhau papress conference iri rinosiya papi mashandiro evatori venhau mune ramangwana?
Danho ratorwa navachinamasa rinoreva kuti vatora nguvo dzichange dzichizopedzisira dzichiwanikwa dziri pavatapi venhau, zvichireva izvo kuti kana vachingono vakawana chinovawana vachinamasa nebato ravo vari padyo kana kuti vari kufambira mumvuri wenjodzi dzichawanikwa navachingono kana kuti nenjodzi dzichawira vatapi venhau munguva dzinotevera, nekuti matanho avatora haaratidzi kuremekedza kutapwa kwenhau uyezve haaratidzi kuremekedza bumbiro redu renyika rinochengetedza vatapi venhau kana vachiita basa ravo uyezve vachiita basa ravo nemazvo.
Avo vange vari mukuru weMr. Zimbabwe vatavani mwoyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Financial Gazette rinoti mari itsva yakapinzwa munyika haina basa rairi kuita kunze kwekungove chinhu chekuchengeta mumba. Bepa nhau iri rinoti zvekare chirwere checovid-19 chakaparadzawo mikanda yese yekuti mari itsva iyi ive nebasa. Herald rinoti komiti yeparamende inoona nezvedzidzo haisi kukurudzira kuti zvikoro zvihurwe kuti vadzidzi vanyore bvunzo idzo dzinofanirwa kunyorwa kupera kwemwedzi uno, ichiti nyaya yecovid-19 inofanirwa kutarisiswa. MuHerald mekare hurumende inozivisa nezvokukudza kwayaita mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Blawayo news24.com ine nyaya yokutora muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House muHarare kwaitwa nebato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoziva zvangu sezviri kuitwa president wedu Chamisa. Ndirikuona zviri zvinhu zvinorwadza zvikuru sei, asi ndinoziva zvangu kuti ane bhora ndianomako. Ndirongoramba chingoti Chamisa Chamisa chete chete kusvika zvinhu zvanaka. Tinoramba tinewo Chamisa, nyange wakabuda mupati yacho iyoyo wakafoma imwe. Tinoramba tinewo kusvika ufe. Pamberi nechamisa chete chete.
Magadi magadi ba Studio 7. Ini ndini mai mutongwaza ndiri kuno ku Cape Town. Mashoko angu ndiro kutaura ndakanangana na vamunangagwa kuti naye vamunangagwa muri kuti dzvanyira isu vanhu veZimbabwe kuita sezvinonzi zviri kutongwa naSmith. Kunge tiri munguva yaSmith chaiyo chaiyo, isu tiri kutongwa nemunhu ane ganda dima. Kusvika rini chaizvo chaizvo kuchiti dzvinyirira kutonga kunorwadza. Ipai wachamisa mukana vambotongawo, takupai mukana taona kuti mazvikoniwa. Imbobvai pachigaro timbotongawo. Chisa chamisa chisa, muri kutya kuziva kuti kana chamisa akatora chigaro anogona kutonga nyika ikaswera yashanduka nenguva diki diki.
Ndikuvashamira tirari vese veStudio 7. Ini ndinoitwa Mito ndekumuchirenzi. Ndinoda kubvunza mubvunzo pane uyo anonzi Tokozani Kupe kuti ndo maresults here epoladi yavo ekuronga kuda kushungurudza MDC Alliance navachamisa. Garwo wacho ari kuti nekuku ngwadhapta achirova iye unekuku achidzingawo vanhu muparliament. Tozotizve kuna president wedu achamisa, vachamisa irwai ndo zvinoita munhu ane bhora ndeanomakwa chinene pahondwe. Izvi zvinonyadzisa zvamakaita semunhukadzi zvekuti munoenda paguva remunhu akafa kunomutsa mweya wemufi munhu wemukadzi. Haa, matinonyadzisa maikupi.
Pamusoro makadiko paStudio 7. Vashamarari, ndinokumhoresai ndichiti muri kuita basa guru zvakanyanya. Masaisai enyu ari kufambisa mashoko neukukutu hwakaipa hwakadai huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vatungamiriri veZANU PF vari kutonga nedei. Ndinoitwa mukomana Gata, ndiri pano paPetersburg. Gata manesa kumushandobva zvangu ndiri pachipinge pamandera apo. Iya, ndinopa kushora zvakanyanya pamusoro pezviri kuitwa neZANU PF. Ndirikuzviona kuti iye Kupe ane back support yavakomana vadai kuondonga Zimbabwe. Iko zvino vaona kuti nyika vaondonga vaiparadza, vakuda kuparadza bato revanhu reMDC Alliance. Inoi ndinoti kuna vachamisa kudai vaiteerero ino message yandiri kudai kutaura, vasaora munhu. Kunyange ivavo 15 vakavapandukira, hatisi tori naye nebasa navo nekuti isu takavaisa ipapo nokuda kwenyu. Zvino tichazviziva kuti muchatitumira vamwe vatumwa vanotumika kumakonstituensi zedu. kuti tigozodai tichiita basa tichienda mberi. Izvi zvitarirai nyika yatambura iyi. Hapana zvekuzikanwa zvekuitwa navana Munangagwa. Chaako kungoondonga nyika. Ndapedza zvavo.
Dekwana kanaka vashamarari pastudio 7. Ii ndinotaurawo ndiri kuno kuZimbabwe. Basically on the issue makotsi emuZimbabwe. Kuti munyika imwe chete mune makotsi anopikisana. Imwe koti inoti mwana womusikana, imwe inoti mwana womukomana, saka tichaziva zviri pamamiriro azvo. The truth is Vachamisa is our president and is the current president of the Republic of Zimbabwe. That's why mishona vari vari kumakwa. Ane bora ndiye anomakwa kundova nevanhu. Kana usina vanhu unoita kune kuda kunodisturba nevanhu kuitira kuti kana njere dzake dzikavhiringika tsvedza. But now we stakamira navo and we shall stand as the people of Zimbabwe in support of His Excellency, the current president of the Republic of Zimbabwe. Chisamba machisa. Nero chete chete. Thank you so much. Don't lose hope, people. It's just a matter of time. Kwaya champupori usati nyika yaenda. Chine na chosibisa chodarika, but we shall clean everything so that our life will go on. The junta government is going. We know even the police force and the soldiers are stood as a critic. As muda watu wanashanda wari under command. At the end of the day, they are forced to kutuwasu itininya imasa. But kuseri kweri makunichezi. Chayenda na Nero. Thank you so much. Enjoy your day. Studio 7. Rambe makadaro mineso. Chiramba chukubata nguwa zose. Chatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva hamunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro paramende yeAmerica kana kuti Senate yakabvuma kuti vaMichael Park vave mukuru weUnited States of America Global Media Company iri pamusoro peVoice of America. VaPak vanotarisirwa kutangidza basa ravo svondo rinouya. Vanotungamira Voice of America amai Amanda Bennett vanoti vakatarisira kushanda zvakanaka navaPak avo vachawana Voice of America ine vatori venhau vanofarira basa ravo. Amai Bennett vati matambudziko anosangana nevatori venhau zvikuru sei mumwedzi mishoma yapfuura akasimbaradza mashandiro evatori venhau. Naizvozvo vaPak vatarisire kushanda nevanhu vanoda uye vanogona basa ravo. Rangarira gamba kambo kanobva kuna Sivas Mashakada ne Sounds of the Bad Face. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vane coronavirus muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237. Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinotora Morgan Richard Tsvangirai House kubva mumaoko eMDC Alliance. Umwe mutori wenhau anoti ave kutyira upenyu hwake mushure mekunge adomwa nezita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonaka Wande, ndiri mu Washington DC, ndichiti mosara zvakanaka.